mukariba hakuna kumira zvakanaka nekuti mvura yemukariba iri kupwa inhau yekuti makaotapfuura uyu mvura haina kunaya zvakanaka ende mvura yedu inobva kuDRC ichidzika yoya muzambezi mukariba saka tinoona kuti even zambia vaneighbor vari kuita matambudziko makuru chaiwo ekuti magetsi ari kuenda kwenguva yakareba kunewo kuzimbabwe nekuti tinogamurana nezambia hatichikwanisa kuonawo magetsi akadini akanaka tiri kunzwa kuti hurumende vari kupa information yekuti kunonga kune kuvharwa maoperations kusvika mvura yazonaya tinodambudziko riripo ndevekuti kana kusina mvura kukariba mvura ikanaya nhasi chaiye kariba haikwanisi kuzara
nechikonzero chei muzvinafundo
inoda kuti inyatse kuyerera ikwemwedzi yakati mitatu kana mina saka mvura taichazonaya kunana October November uko zvinoreva kuti ukareba izozara tinoda kusvika kunana April ndokuti mvura yavamo yaukwanisa kupamba magetsi zekuti nyika ione chouviri
pane dambudziko rei apa
ndakaona maripots Pick n Pay inova retailer yedu emuno muzimbabwe yaishandisa about below 40,000 liters diesel makore matatu apfuura pagore vati gore rino tikaona vari kushandisa over 2 million liters diesel saka muri kuona kuti budget yekambani maringe nemacost ekuti run their businesses yatowedzera kupfuura ne $3 million nenyaya yemagetsi chete yasi kuwanikwa saka izvozvo zviri kuuraya business masectors akasiyana siyana apa ndangobinongedza hangu kuretail tichingatari kumining sector vane matambudziko makuru arikutoshandisa nekuti uku hakushandi magenerator mamishina akakura saka injodzi yatiwirai chavhiringidza upfumi hwenyika zvakanyanya panguva iri kuti zigi hari kuona simba hari kukwanisakusurvivha maeconomic shock saka inotova ine shock ndeyekuti murwere ari muchipatara ari muintensive care unit dokta vabva vamubaya jekiseni reserial by mistake oisa poizo saka ipoizo mueconomy ichauraye upfumi hwenyika kunyanya currency yedu.